Mumwe mukuru mukuru musangano re ZNNP Plus va Clarence Mademutsa vanoti mushonga mutsva wedolutogravia kana kuti DTG uyo wakaparwa muZimbabwe gore rakapfuura hausati wava kupiwa vanhu vakawanda vanorarama neHIV AIDS munyika.
Ministry of Health yakange yakaita plani yayo gore rapfuura chiti ichatanga kuisa vanhu paDTG kana kuti dolutegravia nami zvichipfuurira kunoita munana August zvichitarisirwa kunzi muna December vazhinji vanhu vanoramba utachiwana vangadai vari paDTG. Asi dambudziko ravapo nderekuti kana tichitarisa muna January muno havasi vese vaendeswa paDTG. Explanation netakawana ndeyekuti tichine mishonga yakawanda yeifevhere. Fevhere ndiyo yatiri kubva kwairi tichienda kuDTG. Saka vari kuti ivo tinofanira kutanga tapedza efevharensi yacho kuti tiende kuDTG.
Vamademutsa vanoti vanhu vanorarama neHIV AIDS vakawanda vaifanirwa kunge vakatanga kumwa mushonga weDTG gore ra2019 risati rapera. Vamademutsa vanoti vanhu havafanirwe kuramba vakamirira mushonga weDTG sezvo wakanakira kuvanhu vanorarama neHIV AIDS.
Hatichakwanisi kuti tese tiende pamushonga iwowo nenguva yanga akangotaurwa kunzi yari kutanga last year and by December last year tikadai tese tiri pamushonga iwowo. Saka dochi kutinetsa kuti dai takwanisa kuti tese taenda paDTG nenguva pfupi pfupi nekuti DTG taiona kuti inotibatsira iri less toxic hainyanyi kutikwadza nokwadzira yanga iri kuita mimwe mishonga.
Vamademutsa vanoti dzimwe nhengo dzesangano ravo dzanga dzichinetseka pakushandisa mushonga weifavirenzi nokudaro chinhu chinenge chakanaka kuti vanhu vakawanda vashandise DTG sezvo mushonga uyu usina hukasha hunovhiringidza utano hwevanhu vanorarama neHIV AIDS.
Vamwe vaichema chema nenyaya yeefavirenzi kuti ifavirenzi inotiti tadze kurara inotinditi ichiona zvinhu zvisizvo. Saka totarisira kuti DTG nenguva pfupi pfupi inotevera ingave iriyo drug itinokwanisa kuti tese titange kushandisa mugore rino ra2020.
Vamademutsa vanoti havasati vava neruzivo rwekuti vanhu vangani vanofanirwa kunge vachipiwa DTG.
Ivo mastatistics hatisati tanawo asi semazivire etinoita uyezve sematauro takaitwa neministry vanga vari kutanga kumwa mushonga iwoyo vanhu vachitotanga kunzi vari positive musi wacho iwowo. Saka tofunga kuti nhamba yacho isati yakura zvakanyanya zvekuti tingati tani more than half of vanhu vari kumwa DTG. Handifungi kuti takusvika palevhu iyoyo nekuti programu yekuti roll out DTG yakamboti dzikirei towards end of the year.
Asi mumwe mudzimai asina kuda kudomwa nezita rake anoti vanhu havafanire kumanikidzwa kuti vapinde muchirongwa cheDTG sezvo vamwe vanhu vakaita saivo vasina dambudziko nemishonga yavari kunwa pari zvino. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo kuti zvii zvakanakira mushonga mutsva uyu uye kuti sei vanhu vakawanda vasati vava paurongwa hweDTG sezviri kutaurwa navamademutsa. Asi imwe nyanzvi munyaya dzezvirwere mubazi rezveutano Dr. Clorata Kwanzura vanoti mushonga weDTG mushonga mutsva unobatsira kudzikisa hukasha hweHIV.
Nemunoziva kuti patinonwa mishonga maARV ma combination yemishonga mitatu ndiyo yatinoshandisa. Saka iyo iri DTG E1 asi change iri combination inenge yakunzi PLD. PLD inenge ine tinokovhela movedin medolutegravia DTG yatiri kunwa iye zvinoizvi tine TLE yani tinokovhela movedin neefavirenzi. Saka tina L avo vamwe chete pane mishonga yekunwa izvozvo. Saka DTG iri yachingo bisa de efavirenzi yagara iri mushonga wakunwa nevazhinji yezvine zvafirst line ndiyo replace iwoyo sina ivo vanongoramba vari vamasekezi tinokuvhenetera nezvekuti ndiwo mushonga wagara uripo uchishandiswa nevazhinji vari pafirst line yezvo saka dhichidzi ndiwo unenge uri munyuwani
Dr. Gwamzura vanoti banzi reutano rinogara richiita ongororo dzekuona kuti ndeupi mushonga ungave nani pakubatsira vanorarama neHIV Zimbabwe imwe yenyika shoma dzemuAfrica dzava kushandisa mushonga weDTG uyo wakatambirwa zviri pamutemo muAmerica mugore ra2013 mushure mekunge nyanzvi dzeutano dzaona kuti mushonga uyu waibatsira zvikuru kudzikisa ukasha weHIV AIDS. Takamirira Studio 7 muHarare ndini Kirimzaneri.